This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chikumi 23, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitira zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takwanisa ngetichiungana semaorganisini akasiyana siyana tichiratidzira pamusoro pemashoko akataurwa navatoma nekuti mwana wemakore gumi nevaviri anogona achikontenda to sex uye vachitaura zvese kuti mwana asina zvaari kuita asikuenda kuchikoro anenge asisina alternatives vatitinga arodzwe. Saka ndozvanga tichiratidzira pamusoro pazvo.
Masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana anofora muHarare ndokusvitsa tsamba yenyunyuto kumahofisi egurukota rezvemitemo.
Asi kufora kwanga kwakarongwa kuitwa kubhindura kunotadza kubudirira zvichitevera danho remapurisa avhiringidza urongwa uhu.
Nhengo yeMTCT vaBrighton Matimba vanoradzikwa kumusha kwavo kumbire.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nengo dzemasangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana dzafora nhasi muHarare dzichiratidzira kusafara kwadzo nekunonoka kuri kuita hurumende mukugadzirisa mitemo ine chekuita nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanasikana. Kuratidzira uku kwanga kwakananganawo nemashoko anonzi akataurwa nemuchuchusi mukuru wenyika vaJohannes Tomana pamusoro pemitemo nezvainoreva pamwanasikana. Masangano apinda mumigwagwa muHarare anosanganisira reRoots, Katswe Sisterhood, Zimbabwe Women Lawyers Association, Tege Life neGirls Legacy.
Masangano aya anoti kunyange hazvo mapurisa anga avarambidza kuratidzira uku, akwanisa kusvitsa gwaro renyunyuto kumahofisi egurukota rezvemitemo uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehofisi yava Munangagwa kana kunzwa kumutauriri wemapurisa amai Charity Charamba. Mukuru wesangano reRoots muzvare Beatrice Savage vanoti vari kutarisira kuti hurumende ichatambira kurudziro yayo uye kutora matano.
Takwanisa kunge tichiungana semaorganisini akasiyana siyana tichiratidzira pamusoro pemashoko akataurwa navatoma nekuti mwana wemakore gumi nevaviri anogona achikontenda to sex uye vachitaura zvese kuti mwana asina zvaari kuita asiri kuenda kuchikoro anenge asisina alternatives but kuti ngaarodzwe. Saka ndozvanga tichiratidzira pamusoro pazvo. Tafamba takananga kuenda kuministry of justice kwokwatanosiya petition yedu vakativimbisa ivo kuti vatapindura kuzvinhu zvatataura tinoda mupetition zvinosanganisira kuti vatomana vabve pachigaro chavo uye kuti malaws ane chekuita nekurodzwa nekuroorana anga achiitwa aligned to the constitution uyo unotaura kuti mwana wese ari pasi pe18 years mwana. Saka ndizvo zvimwe zvanga zviri mupetition yedu yataendesa kuministry of justice yatati ipiwe iwe kuna minister of justice vaMunangagwa in his capacity saminista wedu wejustice.
Madzimai akawanda zvakadii azokwanisa kubudirira kupinda mugwagwa?
Madzimai auya anga akawanda asi vazhinji vazoregera kufora nenyaya yekutya mapurisa anga auya zvokuti tanga tisina kupiwa police clearance atikwanisa kunge tichifora. Vazofora vanga vachiwanzwa vachida kunosvika kuma50 kusvika kuzana ndo vazowanikwa vachifora nekuenda kuministry yejustice uko futi kwatasika tikaona takamirirwa nevemapurisa eriot anga ariko ikokoko achitirambidza kuti hatifanenge tichiratidzira kana kuimba vanga vachitirambidza kuti hatikwanisa kunge tichidaro asi isu bumbiro redu remutemo uchitaura kuti tine freedom of movement, freedom of association.
Kuratidzira kwenyu kuchine udzamu here tichiona kuti vatomana vari kuramba kuti havana kutaura mashoko iwayo?
kuratidzira kwedu kune udzamu huzhinji nokuti dambudziko remaalignment of laws isu takapemberera kuti taane constitution nyowani munana 2013 asina zvino tiri kuona kuti process yekutarealign malaws of the constitution iri kuitwa nedanho riri pasi pasi haisi kuitwa sepriority saka one kuratidzira kuchaita kuti kupushe alignment yemalaws yatiri kuda kuti iitwe nokuti mane maloopholes mazhinji ari mumitemo yedu yakaita semarriage act neage of consent necustomary law neconstitution the legal age of majority saka izvozvo zvikagadziriswa zvimwe zvinhu zvinogona kuti titaita nemascrews pamaloopholes aripo ari kuita kuti vanhu vari kumbunyikidza vana vechidiki vanenge vachiwana mukana wekudaro
Vanga vari mukuru wesangano reRoots muzvare Beatrice Savage vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro mapurisa emubindura anonzi arambidza sangano reInstitute for Young Women Development kuforawo muguta iri. Sangano iri ranga richida kusvitsawo magwaro enyunyuto kumahofisi emapazi anoona nezvevechidiki pamwe neremadzimai. Mapurisa anonzi ati ane runyere kupe rwekuti kufora kwavo kwaizopindirwa nevamwe vezvematongerwo enyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mutungamiri nkomo weStudio 7 ataura nemumwe wevasikana akaroorwa aine makore 15 Ruvimbo Tsopodzi uyo akakwidza nyaya yake kudare repamusoro-soro pamwe nemumwe wake Loveness Mudzuru vachida kuti kuroorwa kwevana vadiki kusabvumidzwe zvachose. Kuti tinzwe zvizere ngatinzwe hurukuro yaitwa naMutungamiri nkomo nemumwe musikana uyu.
Tinda mumereji ichine makore mashoma zvinenge zvisina kunyanya mushe because unenge uchida kupedzisa zvinenge zvichifanha kunge zvichipedzisa specially chikoro. Unongofanira kungozvipedzisa chikoro because ukapinda mumereji usina chikoro ka unozokuremera kuti ukwanise kuzodzokera kuchikoro kwacho and maproblems aunozofesa into that marriage anenge asina kunyara mushe because inness for me kuexperience akwandakaita life yacho ka iri hazadi because there was fighty and chikafu ndangandisawani chakakwana because munhu anga asingatengi ange takawana mari aibva ende ndikati ndivaitiwo something kana kuti ndicheka business aisada ndishande somewhere aisada because yainge tichingogara pamba saka life iyoyo inenge isina kumira mushe because unongoda kuti udyewo uchengetwe mwana uzviriritwo uzvipfekedzewo but inenge zvichikurema nekuti unenge une umwe munhu anenge achikurira kuudza kuti haukwanise kuzvii wotogara pasi kusvika ndakuitiwa futi munhu iye anenge asingakwanisi kugadzirike kuitira zvinhu zvaunenge uchida iyeyo.
Saka musha wako pawakaparara vabereki vako vakanzwa sei uyezve vari kuti chii pari zvino?
Pawakaparara vakatoparara ndavaudza kuti hazvina kundimirira musha saka ndoti asepti kuti ndikwanise kudzoka kumba so that ndikaramba ndiriko vaiona kuti zvanisina kumira musha zvozvo ndaingogara ndichirowa saka had to come back kumba ndo vakatongiti ha kuti urambe uchigara ikokoka its like tiiiisasa saka isibeta kuti udzoke kumba ugara hako kumba and then ndakadzoka kumba ndikagara kumba now I'm at home ndiri right ndisefi handini zvandoda ndikuenda kubasa navo ndakuenda kubasa handini zvandoda kuita inlife saka machibeta now ndini mwana one years nowandichengetwa ndigara naye kumba kwavabereki.
Mumwe wevasikana vakaendesa hurumende kumatare Ruvimbo Tsopodzi achitaura ari parunare ari muHarare naMutungamiri nkomo weStudio 7.
Mumwe vanhu vakavamba MDC muna 1999 vaBrighton Matimba varadzikwa nhasi kumusha kwavo kumaruwa Embire mudunhu reMashonaland Central. Vamatimba avakashaya nemusi wesvondo vanga vari mukuru anoona nezvebazi rinoona nezvekugara kwevanhu kwakanaka mubato. Mumashoko atumirwa kuvatori venhau neMDC, mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vati kushaya kwavamatimba kwasiya gwanza rinonetsa kuvhara. Vachitaurawo mugwaro iri munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vatiwo bato ravo rarasikirwa nemunhu akavamba bato uye aive nerukudzo. Vatauri vataura pakuigwa kwavamatimba vanonzi vatsanangudza mashandiro akaita mushakabvu mukubatsira nhengo dzebato ravo dzakapona mumhirizhonga yaikonzerwa nebato reZANU PF.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Kambani yehurumende yeCold Storage Company inoti hurumende iri kuvhiringidza urongwa hwayo hwekugadzirisa kambani iyi pasi pemari inoita mamiriyoni makumi masere emadhora kuburikidza nekusatambira kwayo zvakasvitswa kuhurumende nekambani iyi. Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekurima, mukuru wekambani iyi muBulawayo Vangoni Chinogara Mombe vati vakapa urongwa hwavo kuhurumende makore maviri apfuura asi havasati vapiwa mvumo yekuenderera mberi neurongwa uhu nehurumende. Vati urongwa hwavakasvitsa kuhurumende hunosanganisira kuvandudza mashanduro ekambani iyi uye kutenga mombe dzekuuraya pamwe nedzekupfuya.
Vatiwo urongwa hwavo hwakavhiringidzwa zvakare muna 2008 apo hurumende yakavhiringidza chibvumirano chainge chaitwa nekambani yekuIndonesia yeRT Royal Ostindo of Indonesia. Vatiwo chibvumirano ichi chaive chemari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe emadhora asi hapana chakabuda nepamusana pehurumende iyo vanoti yakatora nguva yakareba kuti ibvumidze chibvumirano ichi kuenderera mberi. CSC imwe yemakambani ehurumende ari kutatarika mazhinji achiti ari kutadza kuita basa nemazvo nepamusana pekupindira kwemamwe makurukota ehurumende.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pana 9am 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel zimu muchishandisa decoder reWiztek kubva na 7pm kusvika na 9pm.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na 11 kusvika na 1am. Kana muri paWiztek tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
South Sudan yazivisa kuti yawirwa nedambudziko rechirwere chekolera zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevasere uye vamwe vanhu zana nemakumi manomwe vachibatwa nechirwere ichi mumazuva mashoma apfuura. Gurukota rinoona nezveutano munyika iyi Variek Gaikok vaudza vatori venhau nhasi kuti dambudziko iri rakatanga pakamba yevapoteri iri pasi peUnited Nations muguta reJuba. Pakamba iyi panonzi pane zviuru nezviuru zvevanhu vari muupotere. VaCook vati munhu akatanga kubatwa nechirwere ichi akabatwa nacho musi wa 1 chikumi. Chirwere chekolera chinopararira nekukurumidza uye chinogona kuuraya kana chikasarapwa nechimbi-chimbi. South Sudan yakawirwa zvakare nedambudziko rekolera gore rapera vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe vakafa uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu nemazana mana vakabatwawo nechirwere ichi sekutaura kweWorld Health Organization.
Gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaEshkata vanoti nyika yavo ichashandisa zvikwaniso zvechiuto pamwe nezvisiri zvechiuto mukurwisa maitiro eRussia muUkraine. Vakata vataura mashoko aya nhasi muBerlin vasati vapinda murwendo rwavo rwekuenda kuEstonia, uko vachasangana nemakurukota emunyika iyi neLatvia neLithuania. Nyika idzi dzakamanikidzwa kupinda mubatanidzwa weyaimbove Soviet Union. Vakata vati America ichatumira mauto eunyanzvi, vasori pamwe nezvikwanisiro zvechiuto mukubatidza mukubatanidzwa mutsva wemauto eNATO. Izvi zvichaitwa mukubatsira Europe mukurwisa mabasa eRussia muUkraine. Vatiwo vachasangana nemakurukota ekudzivirirwa kwenyika dziri muNATO nemusi wechitatu neChina muBrussels kuitira kuti vazeye zvekuita neRussia iyo inonzi yakapatsanurisa Crimea kubva muUkraine.
Musangano weKimberley Process Certification Intersectional Plenary Scheme watanga kuLuanda, Angola nhasi, Zimbabwe ichichema-chema nerekuti pane dzimwe nyika dzichiri kurwisa kuti isabvumidzwe kutengesa mangoda ayo. Musangano uyu uri kupera nemusi weMugovera. Vamwe vakuru vakuru muhurumende vanoti sangano reWorld Policy Institute rinoda kuti Zimbabwe isatengese mangoda nekuti rinoti iri kutengesa mangoda pamusika wekuDubai zvinonzi zvinogona kupa kuti mari dzemangoda dzigume dzave maoko evanopfurikidza mwero.
Imwe kambani yekuBelgium inonzi Omega Diamonds yakabhadhariswa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu emadhora neKPC ichinzi yaisabhadhara mitero. Mangoda anotengeswa nekuDubai sezvinoitwa eZimbabwe anonzi anozoguma ave maoko emakoronyera uye vanhu vashoma ndo vanoguma vana mari yemangoda nenyaya yechikiribidi. Asi mukuru wekambani yePartnership Africa Canada vaAlan Martin avari kumusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vakuru vehurumende yeZimbabwe vari kungorova bembera dzenhema panyaya iyi. VaMartin vati KPC inofanira kuona kuti mangoda atengeswa zviri pamutemo uye hafanira kuguma ave maoko evanopfurikidza mwero.
VaMartin vatiwo Zimbabwe haifaniri kungovhunduka chati kwatara, asi kunyange hazvo makambani ekumarange ave nemakore achichera mangoda vakawanda kusanganisira mamwe makurukota ehurumende vanoti havasi kuziva kuti mari yacho inofambiswa sei. Vashandi vakawanda kumakambani ekumarange vari kupedzawo mwedzi yakawanda vasina kubhadharwa, vamwe vachigumurwa basa. Vakawanda vaifunga kuti mangoda achavandudza upfumi hwenyika, asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano reResource Exploitation Watch, iro rinorerekera zvakanyanya kuhurumende vatafadzwa musarara avo vari kuLuanda, kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu.
Pano pane makwikwi eAustralia neUnited Arab Emirates, kana tingati Dubai. Nyika yeZimbabwe takamira neUnited Arab Emirates kuti inge ichifota, uyezve tine masimba eveto nokuti kana taramba munhu hakwanise kumira. Saka vesangano repartnership Africa Canada vanova vekuCanada vakamirira Australia vashoropodza zvikuru nyika yeUAE ichivapomera mhosva dzimwe dzatinoimba kuti handi chokwadi, asi kuti kuvada kuvasvibisa apo pavari kuparomera musarudzo neAustralia. Hondo yedu yatakanga tinayo pamukumarange tikakurira inenge yada kuti dzokei, nokuti mhosva dziri kupomerwa United Arab Emirates dzinozoenderana nekutengeserana kuri pakati penyika yeUAE neZimbabwe.
Ko Zimbabwe neUnited Arab Emirates dzapinda papi apa? Chii chiri kunetsa?
Nekuti nyika idzi dzine ushamwari kunyanyisa munyaya dzekutengeserana kwengoda. Saka sezvo nyika dzekumavirira maWestern countries ari kuda Australia vatanga kupomera mhosva vachishandisa musangano wepartnership kaCanada, vachipa mhosva yekuti UAE iri kuita mabasa emoney laundering aya anozopedzisira oita obatsira panyaya dzeterrorism, uyezve ichinzi inotenga ngoda nemari iri pasi kunyanyisa dzinobva kwamarange. Saka panyaya pane zvinhu zviviri, chekutanga ndechekuti manyepo, chechipiri kana dai chiva chiri chokwadi musangano Kimberley process haunei nekuti ngoda yatengeswa nemari yakati. Chaunawo chete ndokutarisa kuti yatengeserwa ani, uyezve atengeserwa anobvumidzwa kutenga here zviri pamutemo.
Sachigaro wesangano reResources Exploitation Watch vatafadzwa musarara vari parunare muLuanda kuAngola.
Muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa pamusoro pekodzero dzevanasikana muchirongwa cheThe Connection chamunopiwa naNtungamiri Nkomo naTatenda Gumbo.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panumber dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzemitambo. Sangano reTennis Zimbabwe rinoti mutambo mukuru weInternational Tennis Federation Old Mutual Futures Tournament wapinda mufiki rechipiri uye uri kufamba zvakanaka. Mutambo uyu ndewe vatambi vechidiki vanobva pamakore 13 zvichikwira vanobva kunyika dzakasiyana-siyana. Mutambo uyu uri kuitwa kuHarare Sports Club. vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaCliff Nokwara vanoti kusawana mukana wekutamba nedzimwe nyika dzekunze kungangove nechekuita nekukurumidza kubuda kwakaita vatambi vemunyika mumutambo uyu. Pari zvino kwasara mutambi mumwe chete ari kumirira nyika. Marvelous Mushanganya wewe Studio 7 aita hurukuro navanhokwara kuti tinzwe zviri kuitika.
Tinota apa wiki yechipiri pamutambo uyu. Pane nyika dzakawanda dzine vatambi vakauya kuzotamba muZimbabwe. Nyika dzinosanganisira South Africa, America, dzine vanhu vekuBrazil, Argentina, dzine Slovenia, dzine England, dzine Germany, dzine Egypt, dzine India. Dzine amwe ari kubva nekure zvakaita sekunana Japan. Saka vakawanda vanhu vakauya kuzotamba mumitambo iyi.
Zimbabwe iri kubuda papi pamitambo iyoyi uyezve ndevapi vatambi vachiri mumakwikwi aya?
Pakutanga kwevhiki ino panga pane vakomana vemuZimbabwe vashanu. Kati kutaura nhasi kwasara umwe chete anonzi iye Benjamin Locke uyo anove muZimbabwe Davis Captain yedu. Iye achiri kukwikwidza.
Sei Zimbabwe yakurumbidza kubuditswa mumakwikwi iwaya kunyange zvazvo pachiri naBenjamin Locke achiri kuenderera mberi?
Vana vari kutamba mitambo iyi vane yatingati pachirungu experience ova nenguva vachitamba matournaments vachifamba mune nyika dzakawanda vachitamba mitambo iyi. Isu vedu vemuZimbabwe vashoma vanokwanisawo vanenge vane chikwama chakakura chekuti vange vachigona kufamba kune dzimwe nyika vachifamba mitambo yakaita seiyoyi. Ndo reason inozoita kuti vange vachinetseka kuti vange vachiona kukwikwidza pa same level nevamwe. So ndiyo major reason yakatoita kuti isu tinge tichiuyisa mitambo iyi kuti tipe vana vedu yatingati kuti pachirungu exposure or experience kuti vange vachikwanisa kumeasure level yavo nelevel inotambwa nevamwe vana.
Mitambo iyi iri kuenderera mberi kusvika rini?
Ine mavhiki matatu. Vhiki yokutanga yakaita mafinals Saturday yapera iyi. Vhiki ino ichaita mafinals ayo musi weSaturday. Mukupera kweSaturday iyoyo tichibva tatanga futi urongwa hwemacompetitions anozoita pafinal yeSaturday musi wa4 July.
VaCliff Nokwara vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano retennis Zimbabwe. Vanga vachitaura vari parunhare muHarare naMarvelous Mushanganya weStudio 7.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext messages, maWhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munyori wekutanga anoti makadii varume, hai basa munogona. Ndikwazisirei wechibayamwe changu Sandra Magwegwe mutishazi kukufunga chete kugokwe chitekete kusengwa nababa vangu Sabuku Kasengezi namai vangu ndobva ndinokwazisa ndini Samuel Kasengezi.
Mumwe anotiwo makadii vashamarari veStudio 7 kuno kuZimbabwe zvakaruma danda michero yacho iri kudyiwa nevakareba chete. Mundifarisirewo Nosta Mashavire nemasupporters ese eManchester United neCapes United wenyu Prince pajerera kumasvingo.
Mumwe anoti ndisweresereiwo mudzimai vangu Mai Rukundo Mandeya kwaHonde navamabato navamabota ndinyasha Mandeya anyora paFacebook.
Mumwe anoti ndinofara nechirongwa chenyu vaJonga and Zulu ndikwatsireyo mhuri yekwaMagunje kumuzinda weBindura ndini wenyu Kingston from South Africa. VaJonga ndinofara mukaverenga tsamba yangu.
Mumwe anoti rambai makadaro musadzokere shure ndimhoreserewo mhuri yekwaGudza yose neyekwaChatora pasi rose ndisingakanganwi mwana wangu Rutendo murambiwa from Mai Rutendo.
Aiwa vateereri nguva yedu ndiyo inenge yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook yedu yakanzi VOA Shona mubva matifarira kana kuti click like. Tinotenda.
Kwaisanai hama neshamwari pano paStudio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwenyu. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
Thank you. muna disaster.
Mare mana muna muna disaster.
Mumba menu muna muna disaster.
Mumba menu muna muna disaster.
Mare mana muna muna disaster.
Mare mana muna muna disaster.
Mumba menu muna muna disaster.
Mumba menu muna muna disaster.
Yelele mama, yelele mama.
Yalala,
mama. Yalala, mama.
Yalala,
mama. Yalala, mama.
Yalala, mama.
Baku mana muna muna disaster.
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 Munyika medu 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 muna muna disaster.
Yelele mama, yelele mama.
Yelele, yelele mama.
Yelele mama, yelele mama.
Yelele, yelele mama.
Yelele mama, yelele mama.
Bakumana
muno maita corruption.
Bakumana muno maita corruption.
Bakumana muno mune corruption.
Bakumana muno mune corruption.
Bakumana muno mune corruption.
Bakumana muno mune corruption.
Yelele mama, yelele mama. Yelele mama, yelele mama. Yelele mama, yelele mama.
Tabela le matozi.
Yelele mama, yelele mama.
Tabela le.
Tereri tabatashka ko magumo ichirongwa chedu na kukambo kubakuna Hurricane Hugo, Thomas Tafire Nyika Mapfumo na kukambo mambembe. Sezo mkwa edia apera rigati mbotar samsure na ozakare.
Masanga nanu gira kodzero dzema dzimai nevanasikana anu foramu Harare ndo kushitsa nyunyuto dzao kuma ofisi eguru kotara zvemitemo.
Siku fura kwanga kwakarongwa kuitwa mupindura kunotadza kubudirira zvitevera danho remapurisa rekuvhiringidza urongwa uhu.
Nengo yeMDCT yakashaya musi wesvondo vaBrighton Matimba vanoradzikwa kumusha kwavo kumbire kumashanaland central. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai moko aJonga naChris Gande munhau dzechirungu.